zvupo yakazivisa nezviro kuti kutanga mangwana inenge yakwidza mari inobhadharwa nezvikamuzana kubva muzana izvo vanhu vakawanda vari kuti zvichavaomera sezvo vasina mari nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi parwendo rwaibhadharwa madhora makumi matatu mubhazi rezupco munhu waakubhadhara madhora makumi matanhatu rwendo rwaibhadhara madhora makumi mana nemashanu rwava kuita madhora makumi mapfumbamwe ukuwo rwendo rwaita madhora makumi matanhatu rwava kuita madhora zana negumi vanoshandisa makombi ezupco rwendo rupfupi rwava kutangira pamadhora makumi masere kubva pamadhora makumi matanhatu ukuwo rwendo rwakanga ruchiita madhora makumi mapfumbamwe rwava kuita madhora zana nemakumi maviri mumwe wevanhu ava vaadhimai vemufamba vati zvupo yavaomesera nekukwidza kwayaita mari panguva iyo vanhu vazhinji vakaomerwa neupenyu
hatiswi sapota nekuti vanhu pachavo havana mari nyika muno vanhu vari kutambudzika zvisingaiti kuti vazowana mari yakawanda wanda yekuti vakwire kombi kuti vauye kutauni zvinhu zvinototinetsei zvakare ivo vakomana vemakombi ava hurumende yakati ngakufambe zupo chete zupo iyo ndeyega inofanira kuti operate mamwe makombi ese akamiswa ppp zvaitibatsira zvakamiswa saka ava vakomana ava vachina kombe chini vakungokwidza pavanodira mapurizi ekuti kombi yangu yamari yakati nhasi
mugari wemumusha wamucheke f kumasvingo muzvare melodi wachenuka vashora kukwidza uku vachiti mafuta ekufambisa motokari haana kukwidzwa nekudaro havaoni chikonzero chekuti kambani iyi ikwidze mari dzinobhadharwa
ini nyaya yekukwira kwemakombi inondirwadza zvisingaiti ndichikonsidha kuti fio hainambokwira plus zupo handichiri kupiwa fio negavhumendi here saka vari kukwidzira chii makombi achonani pamari yavaroda kuti tibhadharisa hatisi kufara sevagari oda kuti gavhumendi ipindirei vadzise mari mari i50 bhondi iyo yanga yakangotinakira ngavangogara iri iyoyo hatoda kubhadhara
apowo muzvare alaika time vati vashandi vazhinji vachapedzisira voenda kubasa netsoka sezvo mari dzavanotambira dzisina kuwedzerwa
isusu sevashandi hatisati tawedzerwa masalaries nekukwira kwemakombi hatotoona sekuti tichatofamba netsoka zvedu tichiuya kumabasa because hazvibatsiri because mari yacho hatina tachitokumbira hurumende itodzikisa mazupuka kana kudzosawo zvimushikashika zviya zviyatikwire 30 bhodhi zviri nani
mushandi ane nzendo pfupi anenge oda zviuru zviviri nemazana matanhatu ane makumi mana emadhora pamwedzi kana kuti 2640 rtgs ukuwo anoshandisa rwendo rurefu kuenda kuno kudzoka kubasa anenge oda kushandisa mari inoita zviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi masere emadhora kana kuti 5280 rtgs mukuru webato musangano rinomirira vanofamba nemaduta avanhu munyika repassengers association of zimbabwe vatafadzwa goliat vati sangano ravo rinoshora zvikuru danho ratorwa nezupco
isu sesangano repassenger association of zimbabwe tinopokana nokukwidzwa kwaita maduta 1 ezupco tichitarisa kuti zviri kunzi pamaket yekutengesa mari yekunze zvinhu zvakaringana zvikuru saka hationi zupco ichifanira kunge ichikwidza mutengo wemaduta vanhu apa tatarisana nenational lockdown ichange iriko masvondo maviri zvinhu zvinorwadza zvikuru
kukwira kwemari idzi kunoita apo sangano reconsumer council of zimbabwe kana kuti ccz rakazivisa kuti kusvika musi wa9 chikumi mhuri ine vanhu vatanhatu yakuda madhora zviuru makumi mana nemazana matanhatu ane makumi masere nemaviri kana kuti $40,682.84 kuti ikwanise kurarama inova mari yakawanda zvikuru zvichienzaniswa nemari inotambirwa neveruzhinji pamwedzi mutauriri wekambani yezupco vaevaristo mugwadi vati vanga vakabatikana kuti vatipe divi ravo asi vati vachapindira mvunzo yedu izvo vasina kuzoita pataenda pamhepo studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota zvekutakura kwezvunhu vafelix mona sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata ndakamira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba